Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, May the 11th, 2018. And this is Live Talk. I'm Thungamile Nkomo.
And I'm Blessing Zulu.
Tonight on Live Talk, we are talking about today's war veterans indaba with President Emmerson Mnangagwa.
To join our discussion, as usual, please call us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-6065 and 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voizimbabwe.com, www.voishona.com, and www.voindebele.com.
Thanks again, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 Live Talk. And this evening, we are talking about President Emmerson Mnangagwa meeting with war veterans at the City Sports Center in Harare to discuss their welfare issues today.
Responding to issues of war veterans, Mr. Mnangagwa announced that government has made a decision to increase their allowances and pensions and to ensure timely disbursement of school fees for their children. Veterans play a key role in the ruling party's election machinery and have in the past been at the forefront of mobilizing party supporters. But they've also come under fire from some sections of Zimbabweans, especially the opposition, accusing them of violence.
Issues that the war veterans say they want addressed include their exclusion from party processes, corruption, allocation of land to war veterans, and appointments to key party and government institutions.
Onguka hama wadiwa nasi tlauti tinge tichitari sa musangano mkuru waitwa pa katipemu tungamiri wenyika ne makurukota awo kusanganisira mtezeri wawo wa Constantino Chiwenga wa Obet Mpofu wa noona neje kufamisiko kumbasa Bature ZANU-PF ku City Sports Center kwa taoru wa nyaya zakati wandei za simu zguwa nivakaru wa ndio yurusu nunguko. Vachiti vanudao kuti vasarambe vachinonga shoshene muromo kana kujiga nogo zeshuronda. Vachiti urumende inufanira kuzadzikisa shayaka vimbisa kuti ichaitira varugwewe wa ndio yurusu nunguko. Shimwe shawati zunoda kuita zunoda kuitwa o kuviga shaka naka vandu wakatsakatika nevamo wakafa munguwa ye wondo. Vachi taurao nyaya dzekuti havana kufara nekuti ma primaries ZANU-PF akafambiswa sei asi vamunangagwa vavimbisa kuti vacha tarisa zvichemo zvavo tungamile
hongo blessing lichana njani zulukandaba utaba isingalo lamhlanje emsakazweni wenu kungolwesihlanu nje ludaba lomhlangano obekhona phakathi kwabalwa impi yenkululeko abasekela ibandla leZANU-PF abahlanganelo umongameli Emmerson Mnangagwa eHarare namhlanje bekala ngezinto ezitshiyeneyo bathi uhulumende gabananzi gabanakekeli kakuhle bathi bayahlupheka ngakho bathi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulungisisa inhlala kahle yabo okufana lokuthi nxa bethe bathenga ikakhulu izimota phandle kwelizwe bathi uhulumende kumele abachiye phandle bafake eceleni engabahlawulisi umthelo esingathi iduty bayakhala njalo ukuthi nxa bedlula entubeni lezana ezemgwaqweni okuthiwa ngama-toll gates uhulumende kamelanga abahlawulise imali ubaba uMnangagwa la uthembisile ukuthi hayi uyabezwa mpela uyazizwa izikhalazo zabo uhulumende wakhe uzathatha amanyathelo ukuzilungisisa ukufana lokuphathisa ngokuphuthuma abantwababo wona ama-veterans kuthi uhulumende wakhe uzabaphathisa mpela ukubana yabona ukuthi abantwababo bayabhadalelwa ngokuphangisa bakhona ukuya esikolo labanye abantwana ngemfanelo yilo udaba esingalo lamhlanje Eliza kumbulu kubana esikhatini esinengi abalwa impi yenkululeko laba abasekela ibandla lezanu PF. Kayisibo bonke phela ngoba banenge abantu abalwa impi yenkululeko. Bakhona abangalisekeliyo ibandla lezanu PF, bakhona abalisekelayo. Kodwa laba abalisekelayo nxa sokuyiwa kukhetho kanje bavama ukwetheswa icala lokuhlukumeza uZulu lokwethusela abantu besithi kumele bavotele ibandla lezanu PF. Ngakho uhulumende la ujayele ukubathabisa ngokubapha lokhu lalokhu ya nxa sokuyiwa kukhetho, kodwa lonyaka unganika sitophani kuhle baphoxene ikakhulu kukhetho lwama primaries ebandla lezanu PF. Bebekhala kakhulu lamhlanje kumnanga kwabesithi hayi ama primaries ezanu PF kahanjiswanga ngendlela. Ngakho bathi esikhathini esizayo henceforth kumele ibandla lezanu PF libone ukuthi liyabafaka kunhlelo zalo eziningi kungela kuphushelwa phandle lokho esikubonileyo kuma primaries yilo daba isingalo blessing.
Of course, Antunga, there are some who did not attend today's Indaba for various reasons. I talked to some of them who were simply saying that, you know, war veterans are not just for ZANU-PF, and they were not happy that there was a lot of sloganeering instead of, you know, addressing issues that impact the war veterans. We'll try to talk to some war veterans and see what they have to say about this issue. But, you know, one major issue that they touched on was the issue of the ZANU-PF primary elections. And they were saying they are not happy with the manner in which the party was running those elections. And some were actually saying there must be a rerun. And others were saying, well, it might be a bit late to do that. But it's another issue that they want to be tackled by the president, and also the issue of corruption. They were saying that too has to be addressed. And they were also saying, some of them, that they don't want to pay toll gates or even parking fees. This is bound to be very controversial.
Indeed, it is, because a toll gate is a tax, you know. So if they want to be excluded from that, who do they want to pay the taxes? It's a controversial issue. And I think we have our first guest on the line. And that's a former Zipra cadre, Max Mkandla. Mr. Mkandla, good evening and welcome.
Good evening, honorable or my friend leader there, Mtungamiri. How are you?
We are doing well, Mr. Mkandla, and how are you doing?
I'm good.
Thank you for joining us. Thank you there, Mr. Mkandla. Let's dive in. You were not in Harare today with other war veterans. You were not, you know, you didn't join them. I know you have a lot of grievances as a war veteran, and you could have joined your colleagues in Harare today to meet with the president. Why didn't you go?
I was supposed definitely to go there, but because of other issues that as an agenda, especially to go to a big gathering like what was it today, I picked already the agenda, and then the slogan rearing of those slogans, past this and that, blah blah. It was not a neutral gathering, which is focusing on the issues of the war veterans. But it was a mere meeting the leadership who are also war veterans, but with the aim of charting the way forward in ZANU-PF, not war veterans issues, but the issues of how they will campaign for ZANU-PF. And then the slogan on its own, which was chanted there, it was Bamberne Zan, blah, blah, exactly. No. As war veterans, we don't call any form of slogan or personality because we liberated the people. Therefore, there was no point of chanting such a slogan as if we were a party or a political party. War veterans are a reserved force or reserve army, not a reserve or campaigning officers of a certain political party as an organization. That is why, that is the reason why I failed to go there. I just saw it, that it was not necessary to go there.
Mm-hmm. But Mr. Mkandla, some might say, of course, you might say war veterans are not supposed to campaign for the ruling party. But those who were participating were saying that, ZANU-PF is their party. Anzichimichao, it's theirs. So therefore, they are the ones who must actually take charge of the party, which is one of the reasons why they say Mr. Mugabe was ousted.
Well, the truth and bottom line is that it's only semi-trained war veterans who were actually not oriented and then inducted during this time when they were actually trained to persecute the armed struggle. Because you cannot say that you are a member of ZANU-PF as an organization. No. The organization stands for the entire people of the country. There is no difference between the organization of the war veterans, the army, the police. Mm-hmm. Those three wings, they fall under the state and in waiting for any political party which takes over the country to salute them, to drive them together, to move together with them.
Mm-hmm.
What will happen if tomorrow a certain political party wins elections?
Mm-hmm.
Will these so-called army soldiers or prisons officers and the war veterans shift their membership to that political party, or they will still remain members of ZANU-PF?
Mm-hmm.
There must be a difference there. Hence, we are saying there is no point of attending a political party gathering as an organization. We can only do that as individuals to exercise our right to belong to any political party,
mm-hmm,
which we feel like joining.
Mm-hmm. Bathi obhururu bakho Mkandla bafuna ukuvunyelwa nguhulumende ukuthenga izimoto phandle bezilethe elizweni kungela mbhadalo, kungela duty. Njalo bathi kuma tollgates lapha entubeni zama tollgates kumele bavunyelwe nje bamane badlule bengahlawulanga. Uthini ngalokho?
Imali yama tollgates, ama tollgates uze bona ebe khona ama tollgates. Kwakunesizathu sokufaka ama tollgates. Imali lana isebenza emgwaqweni, i-tax njalo lendawo ezithile ukuthi khona isebenzi. Pho-ke nxa sokupho kudlulwa nje ngoba umuntu wavela empini engasadali lutho laphana, ngibona engazani khona lokhana yikho kuthiwa yi-corruption, kanye uchairman wama-corruption ngiyena lowo. Akumelanga sikuvumele khonalokho, ilizwe lingawela phansi. Instead yokuthi khona bekhulume nge-issues zokuthi khona kube le-revetting, kuqedisise abantu abangazenge bevete, especially the repressive. Whether wayesedukhwe kumbe wayesesikole seZambia kumbe waku-transit camp emelele ukuthi as long wayengekho phakathi kwelizwe ngomhla ka-22 December 1979 kumenyezela i-ceasefire, that person is a war veteran. Abazenge ke bebethole ngitho lelo zuzo labo bantu. Bahawula abanye bagcwele emagwasini le e-South Africa, abanye silabo khona lapha, abantu badliwa zimpethu bekhona, kodwa basacrifice bathi izikolo. Omunye umuntu kasakhangeli labantu abantu sekhangela ukuthi edlule free e-toll gate ezidlulele nje ngoba yiko veteran. No, we are saying not that. Ayisikho okungamisa isizwe kodwa kudiliza isizwe. So we don't want to hear a war veteran or coolness is an American ever the lunar logos if you realize the Tolkien. Like, who is who? That is a corruption. That's a clear daylight theft. There is sense on a pan. A superfund, okay, who call a lot of things up in a sita cone. I call it the benefit of them concurrences in Campbell and the South Quaid. She complaining in my own villa ever Tolkien. Imali yokuthi khona uyethenga imoda loke owulayo emtini lowo ngazengizethwe on the simplest side special uthini ngaye nalowo muntu awumkhulumele awummele osamncedisi sisithi hayi kabone njalo as if wayevele ngumgibha wakho nje zihambela lawe nje egangeni no okubhonjwa ezambia le kubhonjwa ama-terrorist akuzila muntu ahamba lapho esiyadinga kumbe Mozambique siyadinga i-refugee status kumbe siye Zambia kumbe siye Angola esiyadinga i-refugee status. People were going there to pick the arm and then fight the coup kuhulumende okasimini. So the abantu bengaqali ukukhuluma ngokuthi khona e-toll gate kumele bezivilele zibe zithala ukhwelo. No, asikuvumelani lakho lokhu.
Siyabonga baba uMkandla qhubeka ubambile khonapho as we welcome our second guest blessing.
We have my Margaret Dongo on the line, a war veteran in her own right. She went to war when she was very, very young. My Dongo, good evening.
Good evening to you all.
Thank you so much for joining us this evening. Now, My Dongo, did you attend this war veterans interview with the president?
I didn't attend for several reasons. You know, the first meeting that, the last day meeting which President Mugabe had with all the friends, I was denied entry because I was told I'm in opposition. So I thought it's a part of Philip. So by virtue of being denied, I thought the same thing would happen again. So I didn't want such an embarrassment.
Has a new dispensation, my dog?
New dispensation, you never know. When I was denied, I had the right, because I'm a veteran, war veteran, regardless of my political affiliation. So, you know, they are the same people. Yes, it's new dispensation, but the new dispensation in what sense? In the word dispensation, but in practice, no. They are the same people who denied me last time.
Taona, pa ngapa chibuda pa zvivhitivhiti apa vachiita musangano papa chitwa ma slogan ebato reZANU-PF vachiti ma war veterans vachaenda kunotsvagira vamunangagwa rutsigiro. Pane chakaipa here apa nekuti ka vamwe vacho vari kuti iwo bato reZANU-PF rakaumbuka nevakarwa hondo yerusununguko.
Ichokwadi bato reZANU-PF rakaumbwa nevanhu verusununguko, but tapedza hondo vanhu vakasiyana-siyana vakange vava kune mabato akasiyana-siyana pamusana pekuti utongi hwakanga hwaakuitwa hwacho corruption nezvimwe zvakadaro uyezve nekutarisirwa pasi semawar veterans vamwe vacho vanga vatosiyana nezvemusangano saka vamwe vacho kutaura kunoku havana musangano wavakamirira vamwe vane misanganowo yavo isiri ZANU-PF.
Tichitarisa mushandira pamwe wemawar veterans amai Dongo neZANU-PF yacho mawar veterans acho iwayo agara achitsigira ZANU muri kuona wakamira sei mushandira pamwe wacho tichitarisa kugunun'una kwemawar veterans uku ne pamusoro pemaprimaries eZANU-PF.
Hausi mushandira pamwe aiwa kusevenzesana kusevenzesana nguva yemaelections chete kana dai wanga uri mushandira pamwe waifanhonga uri mushandira pamwe wakatanga 1980 ende mukaona makore ese 37 iyo vanhu vari verusununguko vari kusvisvikana vari kugumbuka vari kutaura nhunha dzavo dzekuti makore 37 ese hamuna kumbotiona saka handione painei nenzi mushandira pamwe apa apa kungoti nguva yacho inei ndonguva yavanokwanisa kunga vachisenzeswa kuti ndopavanorumbidzwawo nebasa ravakaita nguva yehondo asi ichingopera chete maelections zvadzoka kumashure mukatarisa nyaya dzavanga vachitaura dzese nhasi tafara kuona makongresi vachinyatsopresenta makesis avo province avo saprovince but makesis aya atiri kutaura iwaya makesis akatanga 1980 ainge aifanirwa kunge akatoitwa rubatsiro rwakaiswa in place already but iye zvinoizvi ndopava kutanga 37 years after kuti vacheme-cheme nenyaya yekuti hatina zvakati hatina zvakati like for instance iyo nyaya dzavari kutaura dzekuti honai mari yatinotambira $206 munoziva handina kumbofarira kupindurwa kwaitwa navamunangagwa nyaya yavakutaura yekuti tinodawo kumaduty free vehicles handina kufarira kupindura kwavaiita nyaya yekuti tinoda kutenga motikari kunze munoziva ndarwadziwa sereki nekuti ndaona kutsvinya kwamunangagwa kana iri hurumende yavo kana varivo personal here bcause ungati here kuchipindura macomrades kuti hanzi inini muri kuti muri kuda kuprovidwa neduty free facility mari yacho yekutenga motikari muri kuiwana kupi mati musina mari imi muri kuda kuti muprovide facility yekutenga motikari outside mari yacho munoiwana kupi muchitambira 206 aisi mokari here iyoyo present ino kuti they are receiving $106 hazvimurwadzewo here ende nhasi uno muri kutanga muri kutaura kuti new dispensation azoziva nhasi kuti kuri kutambirwa $206 ende kutsenga mukanwa kwacho kwokutaridza kuti hapana zvichangoita zvakaitika panguva yamugabe yekuti vakangonounganidzwa vaunganidzwa zvadzoka vaita maslogan vakati hatidi kuti mugabe akondeswe ndivo futi makomrades akadaro after that ndoo vazosimuka futi vakuti mugabe ngaaende saka the same thing ino yekuti vanogara vachishandiswa sezvirei zvinondirwadza nekuti nyaya yavo inyaya yatakatombotaura isusu muparamende kuma1990 taenda kuparamende ende ndaona mukana wekuenda kuunited states kunostada va system magariro emavo veterans vemavo vanga vari mauto kuamerica ndikauya ndikaita table kuti kune mava hospitals mao veterans hospitals muevery state kune zvakati kune masubsidi zvakati rehabilitation program yavo yakafamba zvakati 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 and amunangagwa chaivo ndo vakatonditi aiwa makaenda kunotengesa kuamerica but yese look these are ndizvo zvinhu zvimwe chete izvozvo zviri kutaurwa nemacomrades siku nesikati about welfare yavo vanhu ava havadi kuchengeta vanodawo kuzvichengeta but chionai zvavari kuita vari kuvatambirisa $206 kuitira kuti varambe vachivachengeta varambe vachiita vanhu vavo and yet kune mamwe macountries mao veterans they earn as much as $2000 they earn as much vanoona less vanoona kuma900 kuma eastern countries saka tinditaurirai kuti wo veteran $200 haikwani matishi emumba mamunangagwa so its very kukutsvinyira ukoko so inini I'm glad handina kuenda kumeeting ndandakatarisa patv because I'm sick and tired I don't see feed on promises honestly kudai vanga vachida mawall veterans haana mhosva nezvekukondesa mapositions but give them what they deserve vapei izvi zvakakodzera kunga vachiwana chinzwai kana imi uri mutungamiri haunyariwo here 37 years after uchidzwa komrade achichema kuti handina imba yekugara uchidzwa komrade achichema kuti handina kupiwa land asi imimi mune mapurazi matatu and then imi makomrade munoenda munogara munoteerera munzi tichagadzira then the next 5 years muna 2023 vachadaidzwa futi votaurirwa the same thing vamwe vanonge vapera kufa saka inini ndinoda kutaura kuti macomrades I think it's high time vaone kuti ivo role yavafanirwa kutamplaya ndeipi vemushandira pamwe hakusisina nekuti iye zvinoizvi kwaane mabato akawanda hatina kurwira takarwira rusununguko rwekusunungura vanhu vese vemuno muzimbabwe as a result macomrade anofanirwa kubvumirwa kuti ajoino pati yake yaanoda iri kuendeeera zvido zvake kumberi
tinotenda maidongo we are having problems with our WhatsApp number So please, those who want us to call them so that they can contribute, please just write your number on our WhatsApp page, the English Shona or Ndebele pages. You can just write your number there, and then we can call you right back. Ntungabile.
Mm-hmm. Babu Mkandla, ngubu zumbu zofana, ofanayo, ensanda ubu zuma, mu udongo. Abalwa impi enkululeko laba bahlezi besekela ibandla lezano PF ubona umanyano wabo usasebenza kuhle yini lezano ngoba sizwa kuthiwa ngemva kokunqotshwa kwabo umthwangwa labanye sokulokufuthelana okuthize phakathi kwabo ngana akusakhulunyiswana kuhle phakathi kwenkokheli yezano labo ababengabalweli benkululeko laba kusakhona yini umanyano lo
umanyano awuzenzele ube khona abantu bazifosela labo kuthiwa ama-veterans labo kungena empuma politics kuma-structures ezana and then most of these people abakho kuma-structures ezana uhambe 28 yokuba yiwo-veteran sesithi votelani mina how can you go ebantwini beparty and then ususiyacela ukuthi khona bekuvotele the same people owabaliberethayo owabalwelayo ukuthi bekhululeke sisiya kubo wena sisitshele ngivotelani usofuna ukuvotelwa izanu leyi isele a proper advisor ngobana ama-veterans nawa they should go in line and then kube lakhona okhala ukuthi akhona kule issues yena leni ikota system yabo mama ikota system ngiyabatha leyi ama-veterans to safeguard ends and objectives of the armed struggle. U-president kumele belelungele ku-amend i-constitution okuthi wona ama-veterans bezikhethele ama-representative abo e-parliament ithi province ihambise oyedwa hhayi khona ukuyacela ukuthi kona sicela ukuthi sivotele ukuvotela khona khane khona sebekhaza hamba bechaya abantu yikho kwakwenza ukuthi khona belwe bencintisane namanye amaphathi bebathaya bechaya abantu kuvudla kanti udlami asifuni khona lokho u-advisor lo katshela abantu kuhle enikumnankagwa a-proper advice ukwenzela ukuthi khona bengaxabani nabantu ababakhululayo baza kuba ne-respect utajes uma yiudliwe ngawo nebro ngukafuphi umthwango wadliwa lapha adliwe khona and so forth nabanye abacathileyo lapha abavelanga egcekeni badliwa base bakhona baye egangeni ngabangakwenzi lokhuyana isithunzi siyawela phansi you can imagine umuntu engubrigadier esiyadliwa ngumuntu wokuthama katari kuyabe kuyisentensi yona lana yiwoniwe okutela ukuthi awufunakali laphana wena awula value oyifakayo phezu kwabantu laba as a result ukuthi sihlale sihlonipheka as war veterans kungamelanga ukuthi khona sihambe siyencintisana labantu nxa ngifuna ukuthi ngingene ekhethweni lwabo kanye ingene kuma-structures abo ngisebenze nabantu kuhle i-community izakhamizi esazikhululayo ibe sengizicela ukuthi lokho kodwa ngingakulungisa mina lokhu nxa ngingene lapha-ke ngingaphathisa ngendlela enje kumbe ube ngu-advisor wabo esiqintini sona leso kumbe epharthini yabo leyo ngababe ngabantu abanika abantu i-advice ukuthi hhayi into zempilo ezisesaqedelana ngazo akhethani ukhetheleni kuhle lilokuthula ebe nguye u-presiding office wabo khona fana abantu bazambonga ngalokho abazambonga ngakho hhayi kukuyaxokozela nje phakathi laphana akusela popularity ngikuthi khona vele bade beziposele ukungena khona laphana akulunganga lokhana abanje abantu babatshengise kuhle ukuthi khona lapha urugezi uthena seyaseya bona bahamba bethole ukuthi urugezi enxenza bancedisa hhayi babathayisa umango phansi lo mnankagona uyahamba amaredies ona nakuyayela uyahamba ngoba abantu bona vele bathi begijime besheya ngale babecabangela ukuthi khona abantu uzaba ne-transitional government yinto eyikhangelwe ngabantu babeyithabeli hayi khona ukuthi bethabele ukuthi khona kuyanzela ukuthi uyengakumbi umnankagona no bathabele ukuthi umgabe sasukile kuyaba ne-transitional government sirivese i-economy yethu nemisebenzi ibe khona khona sizabuya kuma-election kodwa singaphansi kohlelo lwane lwe-transitional government lwamaphathi zona lasephaliamenti nabanye bangabe bebeshile yikho kuphela kwakukhangelwe ngabantu hhayi khona ukuthi abantu bathi bona bayikuyi-choice yabo no ayisikho abatshela iqiniso abantu laba behambe besazekhethweni laphana ukuthi vele gabakho emjahweni la sikhangelele abanye abantu abangangena laphana hhathi la amadoda la ahambe ethwela amayika lawo akula nto enjalo
Thank you there, Mr. Mkandla, and please do stay on the line as well as Maidongo. Vazulu pa nyaya ya mtsangwa. Yakanetsa nyaya iyoyo. Saka nhasi ndangandichi browser through social media. Hamene ichokwadi kana kuti hachizi asi mashoko ataona ndeye kuti Vamtsangwa could be a sole candidate now, hanzi wavanga vachikwikwidzana naye, hanzi asakwikwidza. Meno ichokwadi pane zvanzwa.
Ndamboverenga asi hatina kukwanisa kuti tinge tichitaura navo kana kuti vaSimon Kayamoyo.
But if that's true, that will be an indictment on ZANU-PF. The optics are not going to be good.
Indeed, I think that's what some political analysts are saying. And, you know, there were also a lot of complaints at this particular meeting. War veterans on their side were saying that the elections were rigged against them. So they were not very happy with Mr. Rugege, who was running the elections, you know, saying that he was really biased and, you know, a lot of things were not going on well, to the extent that some of them were actually calling for reruns, or at least some were even saying the whole thing, you know.
They must need be to redone.
Yes, yes.
And what we are seeing now, I think we are seeing three factions in ZANU-PF. Before the military coup, there were two factions, the G40 and the Team Lacoste. But now I think we have three factions, which is the political establishment led by Mnangagwa, then the military led by Chiwenga and Rugege, and the war veterans.
And they are also saying there are still some G40 members that are there. They are causing friction in the party. And for those of you who are just joining us, good evening, and this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the war veterans in Durban with President Emmerson Mnangagwa to address their welfare. And our guests this evening, we have war veterans Margaret Longo and Max Mkandla. Regaiti zokere kuna Maidongo. Maidongo, titarisa nyaya dze dzanga dzichisimudzwa nhasi. Dzakawanda dzacho dzakatanga kutaurwa mambotaura kudaro kwemakore akawanda makumi matatu nemasere 38 years. Tiri kunzwa kuti kuchine mamwe mawar veterans vakafa munguva yehondo vasati vawigwa zvakanaka kusvika pari zvino. Chikonzero chei ivo vamwe vacho vaitungamira mawar veterans munguva yehondo varivo vari kutonga?
Munoziya kumawar veterans tanga tine mabandiko 2. Mabandiko 2 aya angari 1 emamwe mawar veterans vaigara kunze kwenyika vakazouya vakajoina. Kwozoti vechidiki vairwa hondo vanova vazhinji vakafa. Naizvozvo tadzoka vakatorana ivo vakange vari kunze kwenyika vakazouya kuhondo papaya vakapana zvigaro. Saka kune anonzi manationalist nemafreedom fighters vanga vari paground. Saka you find munoona kuti izvo kuti vanga vakanopinda mukutonga vachibva vachengetana manationalist mawar veterans chaiwo vakabata pfuti vashoma. Mukadai nekuda kuongorora zvese chimbonditaurai kubvira 1990 ku 1980 kuti vangani mafreedom fighters chaiwo akapinda muzvigaro zvehurumende mashoma. Vakapinda vacho panga patori nereason nechizikanwo chekutoti ivo ndo vanofanirwa kupinda. Saka izvi chokwadi chiripo ndechekuti iye zvino makomredzi nekutambudzika kwavaita vaakufungawo kuti kana pamwe tikamirawo maelections umomo tichakwanisawo, handimanzwa vachitaura kuti vamwe havana kana nebhasikoro kana nechii, pamwe tichakwanisawo kuona zvigari moto dzinofamba nevamwe dzakanaka. Vaakufunga kutiwo makomredzi vaane pfungawo dzekuti ukaenda uku ndofunga ndokunogarika zvakanaka. And yet hazvisiri izvo zvatakarwira. tiri kungotadza vamunangagwa, tiri kungotadza hurumende kubva pana munangagwa, kubva pana Mugabe kusvika pana munangagwa wacho. Ndezvekubvuma kuti makomuredzi takakukanganisirai, hatina kupai zvinhu zvamaikodzera kunga muchipiwa. Vochitangira ipapo, votangira pamari yavari kutambira $206. Voti makomuredzi akutarisa dzimwe nyika, taona dzine mari yakati, mari yakati, asi isu nyika yedu taona kuti haina mari. Saka isusu regai tingotangawo, makomuredzi havana kukumbira yakawanda. Vakati zvinongoda 1,000 kana kuti 800 pamwedzi. Ende inovakwanisawo kuti kana motikari dzavarira kutenga idzi, vanofevhawo vokwanisa kutenga motikari. Vanopindawo muzvirongwa zvedzimba, vokwanisawo kubhadhara mumacooperative. Pari zvino havakwanisi kupinda mucooperative ne$206. Saka izvozvo izvo vanopindura vachita kunga vari kupindura vana vadiki. Votaura zvekuti hamusiri mimega makandirwira kuti ndive ndiri pachigaro. Hazvinzwaro, hazvinzwaro. Makomuredzi vakaona nhamo yekuti vaburitse vaMugabe. Nhasi uno maakuvakanganwa, maakutovatiwo kuti hamusi mega. Saka ndozvinoitwa danho rega rega, vapinda vega vese mupawo, ndozvavanoita. Kana ivo vaitungamirira makomuredzi vacho, vakanosvikawo kukobva vangovharwa muromo bvavanyarara. Ndosaka makazoona varwi verusununguko vakazoita tumakomiti twavo twokuti tuvarepresente. Saka nyaya iyi inyaya hombe inotonetsa, asi vanoziva kuti makomuredzi is the best tool to use nguva dzemaelections.
Thank you so much. I don't go there. Ntungamile.
Eh, silo umlaleli blessing ubaba uNdlovu ecingweni. Kunjani Ndlovu enkulu?
Hayi, siyaphila baba njani?
Hayi, siyaphila.
Eh.
Uyizwile indaba, sikhuluma ngama ovethi lapha thi. Uyizwile yonke into mse sikhuluma ngayo.
Iya, ngizwile nyakhona. Kodwa engiyokucabangayo, ngicabanga ukuthi bakhuluma iphutha. Le nto abayikhulumileyo akusiyona into ngempela ebingakhulunywa ngabantu abadala abangangabo. Ngoba uma ngibabheka labo nto kuthiwa ngamaoveteran, abaningi bakhona is more than 60 years manje. Abane less than 60 years bancane kakhulu. Majority more than 60 years. So uma bengathi bona bafuna ukungena free kuma-toll gate, bafuna ukungenisa iimoto zabo free, angiboni ukuthi kulungile. Ngoba phela into yesiqala ofanele ukuthi bayicabangwe ukuthi thina singabantu basezimbabwe asibakolodi lutho. Ukuthi baye empini uyoliwa akusho ukuthi kukhona into esibakoloda yona. Kuphela into ekolodwayo kuwe engiyibonayo yile ipay abayitholayo abangakhalela kuyo kunazo zonke lezo zinizinto abazalileyo. Angiziboni mina ukuthi vele ziyosebenzani. Bona ngabafuna ipay yabo, i-government babhatele ipay yabo. Uma bebona ngathi incane abakhale ku-government, i-government bakhuphulele. Yinto abangayenza ngoba sibakolodi lutho. Lelaliza lilelwanga yibo bodwa. Nathi sasihlele emakhaya, uma ngabalisa nje mina ngangiyouth, into ababesitshela yona abesitshela ukuthi abafuni ukuthi beze bebone amabhonuselo abeze ngesibhamu sesikhala kade abayouth akhona, of which ngi-part of yokulelini. Babedla laba bantu, babegqoka laba bantu, babengasithengeli impahla, babethola impahla ebantwini abasemakhaya. Khona siyakurekhomenda ngempela ukulwa kwabo ukuthi bhala ize kakuhle, futhi kakhulu thina ngamathebuleleni. I know babeyelwa laba bantu, kodwa engadimandi lezi zinto ezizoyenza ukuthi izwe futhi libuyele phansi. Izanu ibuye futhi iluza amalekhini, ugcine sokurigwa okuzobanga ukuthi ilizwe lingasabuseki ngenxa yamadimandi yabo. Ngoba ne-government nakubaba uMnangagwa uthembe bona ukuthi bazumelekelela ngekhampeni, kothi uma bengamelekelela ngekhampeni ngendlela ababesingakhona, angiyiboni mina ukuthi la bathatha ilizwe balithathi. Abacabangela ilizwe kunokucabangela iy'mfuno zabo, abacabangela iy'ngane zabo lezi ezikhulayo kunokucabangela iy'mfuno zabo zomuntu one-60 years, of which uselele but maybe 20 years ukuthi aphile, after that uzoshona. What about more lo muntu olaphansi sesemncane? So angiwaboni mina amadimandi wabo ukuthi ayakuthi. ubaba umnangagwa ifbekusatshwanga njengami abahambe beyohlala phansi ne-cabinet yakhe beqeda lapho bebatshele bethi lokhu sizokwenza lokhu angeke sikwenza uma befuna i-land njengoba beshilo i-land ngicabanga ukuthi mina inezinga labantu ababesempini ukuthi izinga labobani nabobani noma izinga elingakha babenelungelo lokuthi ningabe ngathola i-land yebo labo bengaliphiwa kulilungelo labo lo bengaliphiwa lo mhlaba bewusebenzise belime but labo babelelungelo lokuthi vele bengahola imali abaqhubeke behola imali uma bethi ingane zabo esikolo kaziyi kahle vele umthetho wasezimbabwe uthi ayikho ingane ofanele ukuthi ihlale ekhaya engaye esikolo noma ngiyewovetereni noma seyewovetereni zonke iy'ngane ofanele ziye esikolo umthetho lo mina engakho izimbabwe yathi ikhululeka sawuthola but ngenxa yokufuwa-ke izwe selisiba kanje and bayiphathi futhi yokuthi lize libe phuwa bayinvolve ukuthi lize libe phuwa so lapho nje vele into abayikhulumileyo hayi angiyiboni mina ukuthi nesensi ayinasensi vele ubaba nje ipresident uthulile kodwa ayiyenzi imkhondo le nto abayikhulumayo
hayi siyabonga ndlovu enkulu ongena kuhlelo baba aha anzi tinemwe mterere blessing
tina mukomata uya makadi
tinane makadi mvuma vese
aiwa tiripo mukomata uya nyaya iri mudariro mainzwa ngatibvura udzetinzwa
ya ndainzira zvangu pakati ndakaterera studio kubva kuma 2000 kumuchangotanga
ingamuriterere ani nhoroo
ndirovetredu
aiwa tinotenda zvikuru kwavatauya
ya saka apa zvokuwedzerwa mari kumahovheti hatirambi but nemamiri akaita nyika mahovheti ainyatsokuziva kuti ndiyo aidisturba nyika kubva vamugabe vachiripo
mahovheti iraro ndi vamugabe ngomatawe
kunyika kubotswana
kwatiri
baba
ndati ndibo kubate muromo mahovheti here kana kuti ndivamugabe handiti mahovheti anga achitoti nesuwo tiri kudetseka
ndizvozvo ndizvozvo aiwa ndoda kukumbira kutaura kuti vamugabe nemaovheti handiti vakarwira nyika vachirwira vanhu handiti nesu potse potse sometimes dai kuri kuti vakangotaurirana ingadai pasina kutomborwiwa nyika yakangotorwa mukutaurira zvinhu zvakaita vana botswana
kutaurirana kwangu waramba mukomatauye
pasina wakafa
mukomatauye
baba
kuramba kutaurirana kwangu kwaaramba ngataurire nyaya iri mudariro
right okay kuwedzerwa mari hatirambi baba kuwedzerwa mari kwakanaka but nemamiri akaita nyika muziva munhu akahora $300 kana kuti $200 anenge ari nani pamunhu asina mari zvachose sana mbuya vedu izvozvi izvi tinorarama nokuvatumira kashoma katiinako ikako ende zvinorwadza kuti kashoma kacho ikako unowana chigubhu chemafuta chisita 40 pula uyo uri nani utombowana 200 iye ikawedzwa kuita 300 chigubhu chemafuta chako tiita $80 pakaoma ipapo ende panorwadza nokuti nzvimbo yatiri ino ika yakaoma kuti tirambe tichingoshanda ende hauna kuwana development yaunokwanisa kuita kumusha nokuti nyange ukaona chishoma chauri nacho haukwanisi kuchiisa nenguva nokuti iwe kwauri kunenge kuchirwadza kwamagariro kwakumusha unenge une stress wekuti ndofanira kutumira something nokuti nzvimbo yatiri ino maona iyenikama vakastrika vakastrika vachikora ma-3000 maticha nguva yacho iyoyo akati nyange mukapenga mukaita sei handikupi mari nezvinhuwo zvakaramba zviri pasi palevel saka zvinoitika ndezvekuti hurumende yedu dai yanga yagona kuti iti even dzimba dzinorendwa dzikonekita kana $10 mushandi yacho akahora kana $50 kana $100 mari yedu inokwana nokuti kuunganidza mari pamunhu unopesisawa kuti nepivabhegu ndotenga chingwa hazvina zvazvinobatsira ngatigadzire mari yedu enda palevel togadzira zvinhu zvedu zvinofanana nemarendi zvinofanana nemapraise echikafu zvinhu zvedu zvinyatsodzikira hatisangochemera kuti mari ngaiwedzere mari ngaiwedzere mavhiti mari yakatiwandisa yavari kuwana iyeyo $250 imari yakawandisa nokuti vakangowedzerwa nhasi
mukomataukutaurebaba mari yacho chekutanga haitombouyi nguva zhinji inozoya papai uye zvinhu zvacho zvinenge zviri kudhura
ndopanda kugadziriswa
ipapo saka imukati yakawanda zvisa zvadzikiswa mugomata uya pane nyaya
hapana kana kumbowandisa $206 unoitei nayo mugomata uya nayo
aiwa zvinhu zvingadzidzike mari chashanda iyoyo plus ngaiuye mari iwanike kumabhengi ndosaka tichikumbira kuti at least kana MDC ikatonga pamwe zvingabatsira ende tinotenda futi nokuti ivo vamunanga vabachaona navashwenga tinovatenda nokubvisa vamugabe kwavakaita hapana chakaita vakabvisa zvakanaka endeke zvine zvimumwe namumwe anogona kutaurawo zvaanokwanisa kutaura tinovatenda but shuwa shuwa ka tinokumbirisa kuti MDC dai kuri kuti mwari vagona kutitungamirira yapinda pamwe maovheti acho iwo agona kuwana mari yakanaka havamboraswi
aiwa tinotenda zvikuru mukomatauya
asi vasati musati madzima foni mukomatauya hanzi amai dongo vanoda kutaura nemi endirai enyumbera amai dongo
mukomatauya ngatiremekedzewo mabasa akaitwa nevamwe vanhu kuti mukwanise kuva nefreedom of expression freedom of speech freedom of movement yaminayo kune vakadimbuka makumbo kune vari vasingagoni kufamba kune zvirema zvaka zviri kutambira 206 iyoyo isingakwanisi kuenda kana kuchipatara ngatiremekedzani zvamaa kutaura kuti kana MDC ikatonga ichava pamari imi matotaura kudhara kuti 206 yakakwana saka how then can they support MDC vachitoziva kuti imi muruda kutovafisa kuvapa 206 iyoyo ivo makombredzi acho achakuvhoterai sei imi vemdc imini ende yeti isusu tiri kuita chichemo chatiri kuita nacho kubvira pachina mugabe chaapapavana munangagwa imi chinditaurirai kuti ivo vakuru ivavo vari kutambira $206 here uyezve zvinhu zvamuri kutaura hamene kuti muri kugara nyika ipi mukoma tauya nekuti maprizes echikafu kwese akakwira kueurope chikafu chinodhura hakuna price control muda kutanga kuita price control imi makati maakuliberalize economy maakuda kuti free market price control yacho kumdc kwacho muri kuziya here kuti muri kuenda kunoitei ndimi vanhu munongoteera mumashure ana gudza mudungu economics dzacho hamusi kutongo muri kutozvizviringa mega but anyway the issue is let's respect these people ndataura kuti ngapaitwe maresearches kuona kuti nyika dzese even dzemuafrica dzakanga dzine maovetrend vanotambira mari kana zvaitwa izvozvo vochizoona kuti zvoitwa sei inini ndingatopa advice kuna vamunangagwa kuti kudai vateedzera zvinoitwa dzimwe nyika dzinopa masubsidies vakapa masubsidies zvinodzikisirawo even mari yacho yavanoda kuti yavanotambira pamusana pekuti masubsidies avanenge vachipiwa anenge achitokavha kuti vasapihwe kechi for example pakavakwa dzimba zvaiitwa nekanzuro yasmith vovakadzimba vanhu voenda kuparaini kwakatsekera vopihwawo allocation yavo yavakumbira vochinzi chiitai rendi to buy vachibhadhara havo $20 kana kuti $30 asi vachiziva kuti 2 cents iri kuenda paimba yavo kuti vazotenga izvozvo zvinobatsirawo kuti vasaburise mari yakawanda vakati kune vane kuchikafu kune maspecial shops kunana London ana Tesco vanokwana vanonzi mashops anotengwa nevanhu vasina mari kana kuamerica kune mundakakugara kune madollar shop anotengwa nevanhu vasina mari saka izvozvo ndo zvatiri kutarisira isusu hatisi kuti controlai maprizes ezvinhu tiri kuti gadzirisai kuti isusu tikwanise kuraramawo maovetran ndo zvatiri kukumbira saka imi zvamatotaura kuti seMDC 206 yakakwana ndikaona comrade anokuvhotera yakapusa sere haungati wakadimbuka gumbo wakadimbuka hoko apa wakadya poison uri kurwara uri kutambura umwe munhu ari kutaura kuti hanzi ngavapiwe iyo 206 because yakakwana kwavari kungoona comrade anovhotera koko atori stupid
kurara
nenzara
okay pindai pindai pachidimbu mukoma tisati taenda kuna vamukandi
ndinoti rwadziwe pamari nenyaya yekuti kubva pamakatonga vanhu vezanupf hamuna kukwanisa kuti vanhu varapwe zvakanaka ende zvinorwadza especially ini zvinondirwadza tine vanhu vakawanda vari kufa nenyaya yekushaya mishonga yakakwana pamakatonga 27 years
amai dongo havazi vezanupf mukoma
tauye
right
amai dongo havazi munhu wezanu pf
vakatobuda nenyaya dzamuri kutaura idzodzi dzehuori nezvimwe zvakadaro daro
number one ndinotenda zvikurusa Zvinhu zvinondirwadza kuti ke zvinhu zvichipatara chaicho hachina zvinhu, hachina mishonga, hachina chii, vanhu vari kufa. Ini ni 2002 ndakarohwa nevanhu vezano PF ndikaita senichafa, nanhasi ndichirema musana kutaura kuno. Saka kutaura kuno ndinozoenda side ripi kana kutizira side ripi randokwanisa kutizira. Mauvhita acho ndoairova vanhu ngaita sei vachitumwa zvisakarurama. Zvinhu zvinorwadza vanhu nga Studio 7 chaichai vairambidza taiterera zvokuba vachiramba vanhuvanga vari vatauri vezanupiefu vakazotizwa kanda kwana chivi kuya kuya vachitukirira vashamarari vestudio 7 tichirwadziwa. Unoti ndopinda here nditukirirewo? Saka hatiri vanhu vasingagoni kutuka hedu, tiri kurwadziwa nezviri kuitika nyika yedu, tachemberera. Ende mukatarisa even AIDS chai chaiyo yakauya because of kutambudzika kwevanhu. Taiziva kuti AIDS inouya nevanhu vematragi, ingadai ke zvinhu AIDS ichirapika muzimbabwe, but haisi kurapika nokuti vanhu vakapararira nenyika. Zvinorwadza.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukomatauya nekupinda muchirongwa chedu.
Ende ndinotenda zvikuru, sandokumbira kuti murambe muchindibata. Ndichazama kubata zvekuti ndafara zvisingaiti, ndakateerera Studio 7 kare kudhara.
Saka muriwo vhetere Studio 7 mukoma tauya, tinotenda. Ticharamba chimufonera.
Alright baba.
Aha. Baba Mukandla, ngize kuwe. Uyayihola lawe i $206?
Yey, uyihola nje umbe uyithatha, kodwa ke phela kayilalutho la eluthengayo ngenxa yezintengo eziyabe zikhona.
Yikho lapho ebengisiza khona baba Mukandla, emfuna nje ukuthi usiphe umzekeliso ukuthi alubana othe wayibamba esandleni $206 yena leyo, kuyini ekwenelisayo, kuyini okwanisa ukukwenza ngayo?
Ngangiyitholile yona leyo i-206 leyo. Uhlupho luba khona iphelele efonini baba, ayiphumi lapho emele iphume khona, ize esandleni. Iphelele efonini ngoba iyasingene kuyikhokhesi ukuthi iphiwe ebhenki, iyahamba uyelala khona 2-3 days ukwanise ukuthi ithole imali engaba yi-$30, $40 and so forth. Ayiphumi ebhenki. Yakumtshela ukuthi khona hayi lapha phela lapho uzathatha imali ngeyakho le, uzathatha i-$20 nami. Wena khonapho ugadile awusiya khonale lapho kulamabhenki khona, usuke ukwerede inye imali ekhaya khona ngale ukuthi khona ugade ibhasi. Sufikile khona ngale suzatya ihlalela ngalezo nsuku, ususwele lapho kuthiwa iswayipha ezitolo. Ezitolo ngale iphelele emoyeni khona ngale efonini, nalapho othenga khona kuhle kuhambe khona ngale kayikho. Intengo yangikhona into yabo uzithengile yabo ungela bhajethi lazo, kodwa ngenxa yokuthi ufuna yona imali ukuthi uyebhadala nje kuphela, kusolisana isikwerede osuke ngasekhaya. So kumele ukuthi khona uthenge le zinto ongazifuniyo khona laphana ongazisalelanga phansi. Ngakula mali ekhona lapha awuthengi lito ngito ngito ngito, yintamba nje kuphela leyana ekhona. Angikwazi ukuthi kumbe lilizwe lingenamali kumbe yona imali yangikhona yencinyane. Kunzima ukuthi utshele umuntu okuyikho kukhona ngoba lakho vele kawuyibambe esandleni. So ke ukuthi uthi wena hayi imali incinyane kumbe ileli kuba nzima ngoba vele kayikho ngokaziyibambe esandleni.
Siyabonga baba Umkandla, qhubeka ubambile khonapho. Sithathe umlaleli lapha, uMsunduzwa owakoNdlovu. Kunjani baba uNdlovu?
Hawu, ngiyaphila mhlawumbe njani nduna?
Hayi, siyaphila. Uyizwile indaba?
Indaba ngizwa kahle bhutwami. Ya bona abaholi benkululeko kuyilungelo lawo lokuthi balethe izikhalazo zabo kupresidenti, kodwa-ke izikhalazo zabo zingathi zicakile, abazifuni ukuthi ziyenziwe kubo, zicake kakhulu. Ma bezokhalela ukuthi badlule mahhala kuma-tollgate, angiboni ukuthi lokhu kuyinto engabe yenza kahle ezweni, ngoba wonke umuntu ophila kulelani lizwe kule kufanele i-tax ayidonselwe, nanoma ngupresident nanoma kubani kufanele ukuthi ubhadalise i-tax. So ma usemgwaqweni akula ukuthi ngubani nokula ukuthi ngubani, kufanele ubhadale i-tax. Nabadlalisa ithuba labo lokuthi bakhale kumnangagho ukuthi hayi kulokhu esikutholayo sicela usifakele nje kancane, into kade kumele bayicele leyo. ngoba ubani lobani ufanele umntwana amfundise esikole nabhadala school fees. Bona bekufanele ukuthi ayicela ukuthi lokho esikuthola usifakele kancane kwenze ukuthi sikwazi ukuhambisa abantwana ezikolweni.
Vakhale ngakho konoko bathe bafuna ukwengezelelwa ukuze benelise phela ukuhambisa abantwana esikole.
Yikho kuhleke khona lokho, kodwa hayi indaba zama-tollgate lezi abazicelayo kangibona ukuthi kuyinto e-right ukuthi bayiceleke kupresident. Kade kufanele ithuba leli balisebenzisa ukukhuluma iy'nto eziningi ezibahluphayo, hhayi lokuthi funa ukuhamba mahhala emgwaqweni. Ubani lobani kufanele ukuthi ayikhokhe intela laphana kulela yelizwe, ngoba kunjenje nabo ilizwe lifile banesandla esikhulu bona laba abalweli benkululeko. Kodwa-ke angeke ikhulume kakhulu lokho, into ebalulekileyo yiyo le akade bethi bona bayicela, kade kufanele basebenzise lelo thuba lokuthi bacele into ezibahluphayo, hhayi indaba zama-tollgate. Ubani lobani umele abhadale i-tollgate. Ikhona pho engingafakula khona lapho mfo kankomo.
Hayi, siyabonga Ndlovu enkulu.
Siyabonga.
That was one of our listeners, Msunduzwa Ndlovu. He says, well, the war veterans have a legitimate concern when it comes to their monthly payments. But when it comes to the issue of targets and duty exemption, that's a non-starter.
Let's go back to Maidongo. We are almost running out of time, but maybe before we go back, we just want to quickly acknowledge those who are following us on our Shona page, Facebook page. Emmanuel Nyakonda, thank you so much. Arguti chabuda kufadza ruzhinji apana. Kathy Mare, arguti komanes. Nathan N.R. Fraser Chicks, arguti Becca again all the way from South Africa, thank you so much. Gabriel Maz Mawovets, Mnuwa Funga, Kanatawa Kudagwenda kuma elections. Zakeo Magumise, Arguti, Jefferson Mujokoto, Wovets, Kujtemera Pakuru Kani, they hold the country ransom year after year. These people need to understand Kutinika, Deva, and Wose, because they are all for the marginalization of all other citizens. At Kanganwe, the disability compensation given to those people, in and some of them were rated 200% disabled. S. Zebras, Arguti, $1,000 for government pension, which economy? Then Sheikh J. Oupa, Arguti, Maria Vanudaku, Zerwa, Ino Vepi, Industry Zakavara, Koma, $50,000, Navagambo Piwa, Kingston Mukanya, Arguti, Vanvaeva Tanga. Ndiwa mwakazo konziresa hyperinflation goreria ravaitengera mombe makabichi. Maidongo, murikudzwa zvinotaurwa nevamwe izvi.
Zvakaoma. Aiwa, vanhu vanofanirwa kuona zvimwe zvinhu. Muri kuti imi aziite kuti macomrades awane duty free, awane kumukana wekuti anokwanisa kutenga motikari kana vachikwanisa. Ko macivil servants vakawanda ndevapi? Facility iyo yakaitwa kumacivil servants kuti vakwanise kutenga motikari duty free. Mukatarisa namba yemavo veterans achiri mapenyu ezvinezvi neanogona kutenga motikari dzacho vashoma. Saka ndiri kushaya kuti muri kurwadziwa papi, uyezve nenyaya yekuti hanzi mahwo veterans anofanira kubhadhara tollgate. Ndo patiri kuti masubsidies acho ndo anokwanisa kuredusa mari yavanofanirwa kutambira. Kana vanzi havabhadhare maparking, havabhadhare matollgate, vanenge vachitobvisa mari iyoyo pamari yavari kuda kuvapa. Ndo zvatiri kutaura. Kana tati ndava vavakire dzimba, hatisi kuti vavakira vangovapa. Pamari iyo yavanenge vavavedzera vanotambira, ndo panobvawo mari yacho yekuti vaitewo rent to buy. Saka isusu makomredzi hatidi kurarama nekuchengetwa, tinoda kuzvichengetawo. Asi mukana wekuti tipuwe kuti tizvichengete ndo hatisina. Kana akaenda kudaisipora akanga aona kuti muno mhasi kukwanisa kuzvichengeta, akatiiaendeende kudaisipora.
Tinotenda zvikuru Maidongo. Kungoti nguva yedu ndo yaenda yadyanana, asi tinotenda zvikuru. Of course, America does take care of its war veterans, so are other nations. So it's not only Zimbabwe. Thank you so much to our guests this evening, my Margaret Dongo, war veteran, member, and also Mr. Max Mkandla, also a war veteran. Thanks to our viewers, our listeners, and those who send messages on Facebook and WhatsApp. I'm Blessing Zulu. Good night.
And I'm Tungamilinkomo. Good night, Zimbabwe.